Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenaudzerudza nasi muvhuro Gumiguru 3 2016. Dare rekubulawayo rinosunungura vanhu makumi masere nevatanhatu vakasungwa mukuratidzira mwedzi wapfuura vachisutsumwa nemamiriro akaita zvinhu munyika. Boka rezano PF Women's League rinoti kuvandudzwa kwebumbiro remitemo webato iri akureve kuti rinoda kuti mumwe mutevedzeri wevatungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro. Gurukota rezveupfumi nagavhuna weReserve Bank vanoita misangano kuWorld Bank neIMF muWashington DC. Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzezveutano kuCaledonia pedyo nemavhuku uko vanhu vakagariswa patsva muna 2005. Asi kusvika pari zvino hakuna zvimbuzi nemakirinika. Draw yemasemifinal echibuku Super Cup yoitwa muHarare mangwana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye misangano yeWorld Bank neIMF iri kupindwa negurukota rezveupfumi navagavhuna veRBZ. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona nekudzvanya pakanzi like.